Izo inema Evans. Vanhu vanongotaurawo ande mutande randakanyora pada ande mutande retwitter kana ndichida kuyeuka zvakanaka ndanga ndakanyora mazuva maviri matatu apera pada ande mutande retwitter handina kumbonyora kuti ndasiya musangano handina kumbonyora kuti ndasiya basa rokutauriri kana kuti muchirungu zvinonzi spokesperson zvinokuda vanezenge vofonyora vanyori vemapepanhau nemi zvanaibva muda munemi zenge makupa interpretation dzenyu ndoda kuti ndirifere iwe ndofunga wakaonawo announcement yandakaita dande mutande retwitter yakanga iri very straightforward. Dande mutande iroro rakanga riri pachena zvokuti handipana zvendingawedzera kana kubisa. Ndichida kutsinira ndichiti ini taura newe kudai parunhare nditori mundima izvozvi muHarare East tiri kusangana nevanhu izvozvi nditori mundima ndiri kuna Faji tiri kutaura nevanhu tiri pabasa tiri kutokambeina tiri pabasa remusangano izvozvi ndiri parunhare kudai ndakatomira pasi pemuti isu zvewewe zvokutaura hayo hatizvigoni toda kugara nevanhu tichichangana vanhu titori muvanhu izvozvi.
Vagutu vari kuenderera mberi vachimiririra dunhu reHarare East musarudzo dziri kuuya idzi
kwazvo ndofunga izvo ndakazvitaura handichazivi kuti zvinokwana how many times ndofunga pauro pangu pakutoshozhomara ivan tichingotaura izvozvo ina ndinototi kana zvandinenda taura ka handiwanzi kungopenda penda ndokuramba rakati twii ndakadaro.
Saka njake njake yanga ichiitika mazuva apera iyi yata tichinzwawo nekuona titeverera iyi toti yadzikama kai
airi kudzikama unoziva vabato guru rakaita seMBC njake njake zvinomboitika kana mandege vanokwira ndege imivamakaya kuamerica uko kwamakaya nendege ndege chero iyo maboing kana maairbus kune imwe nguva yekuti irimo mudenga umo inoita inonzi turbulence dzimwe nguva kuti nge yoda kudonha asi haidonhi saka zvirevi kuti pakaita turbulence zvonzi ha ndege yodonha aizimwe nguva inodonhawo asi dzimwe nguva zhinji haidonhi saka izvi zvinhu zviri kugadzirika vakuru vari kutaurirana zviri kutaurira.
Mashoko enyu amungasiyiriwo mhuri yezimbabwe?
Mashoko andinoda kusiyira mhuri yezimbabwe yakateerera pari zvino pane pfinyiro yavanhu yestudio 7 ndeyekuti zimbabwe inoda utongi hwechekerere inoda kuti pataitwa maelections vose vaya vakarejista ngatibudei neuwandu hwedu tivhotere bato ravanhu remd